A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, July the 17th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing about the election campaign trail as political parties take their campaign messages to the people ahead of the August 23rd general elections. But before we delve into our main topic, let's take a look at the Patriotic Act signed into law by President Emmerson Mnangagwa. Rights activists and opposition groups in Zimbabwe say President Emmerson Mnangagwa's signing into law a so-called, quote, patriotic bill, unquote, is a grave attack on fundamental freedoms and rights. The Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill authorizes harsh penalties, including the death penalty for anyone found guilty of, quote, willingfully damaging the sovereignty and the national interest of Zimbabwe, close quote. Columbus Mavunga reports from Harare in Zimbabwe.
Zimbabwe's main opposition party and human rights are calling on President Emmerson Mnangagwa to repeal the law he signed into law last Friday. Fadzai Mahere is the spokeswoman of the Citizens Coalition for Change.
We condemn the signing into law of the unconstitutional patriotic bill, which will criminalize free speech and freedom of association, which are protected under our constitution. The introduction of this repressive legislation confirms beyond any doubt that Mr. Mnangagwa is worse than Robert Mugabe, and Zimbabwe has become a full-blown dictatorship and an outpost of tyranny. It now behoves all citizens to ensure that we vote decisively for change on the 23rd of August.
My record on Zimbabweans to, as she put it, vote decisively for change in the August 23rd general election. Obed Masaraure is the spokesman for another rights group, the Crisis Coalition of Zimbabwe. He says the new law is vague in its definition of offences.
Some of the penalties proposed by the law for deliberately injuring the sovereignty and national interest of Zimbabwe, such as the death penalty, long imprisonment, loss of citizenship, and banning of persons from electoral participation for 5 years, are too harsh and inappropriate for vaguely defined offenses. The provision of the death penalty means that the new law violates the constitution, which only allows for the death penalty in cases of murder in aggravating circumstances. We firmly oppose the death penalty without exceptions. We are completely against the death penalty and we condemn it unreservedly.
Amnesty International said the new law is evidence that Zimbabwean authorities are bent on closing civic space as well as suppressing any form of dissent. But Rutendo Martin Harare, chairman of the pro-government Zimbabwe anti-sanctions movement, has a different view.
I'm over the moon because of the fact that the president has finally signed the criminal law amendment. I'm happy because I was one of the people that proposed it as the patriotic bill. And we are happy to see that we're beginning to get laws that punish people that go and advocate for sanctions, people that call for sanctions, people that call for the invasion of the country and destabilization of the country. I believe that this is a very good move. It puts us in step with other nations across the world that have similar laws. Let's hope it deters people and unites Zimbabwe to not sabotage their own country.
President Mnangagwa and the ruling ZANU-PF party have pushed for years for an end to Western sanctions against Zimbabwe leaders. The sanctions were imposed during the rule of the late Robert Mugabe for human rights violations and alleged election rigging. President Mnangagwa has not commented on the law known as the Criminal Law Codification and Reform Amendment Act he signed into law last week. Columbus Mavungam for VOA News, Harare, Zimbabwe.
And And now back to our main topic of the day. This weekend saw the ruling ZANU-PF party holding its rally in Zaka, Mashingo, where the president of the party, Emmerson Mnangagwa, called for peaceful elections. Mnangagwa highlighted that as his party was holding its own campaign rally, the opposition Citizens Coalition for Change, CCC party, was holding its own rally in Gweru. Let's take a listen at what was said.
Saka, no, remain the Second Republic. The interest of our people, the welfare of our people is our primary concern. Is our primary. No, chino chedu. No, no shubira kuti kusava nevamu vanotambura munyika ya Zimbabwe. Chero takabata na tichiwirirana. Tikaita mabopoto kutukana kana kurisana kana kuita violence. Tinopedza nguva tisingashandi zvinotibatsira chirwisana. Yevukwa kana uchinge wafa kuti wakanga uri munhu waiparidza rudo, uchiparudza runyararo. Kwete kuti ramasare razofa, raitikanganisa kugara. Kwandinobvaini vakadero choti kana afa, toviga, guva rakaita kuti mashamu yomukama sari toroma pamusoro peguva. Rainda ramasare. Asi uyo angachiumba vanhu kugara kwavanhu kuti aiwa vanhu ngavabatane tishande pamwe chivakanyiko yekwedu kana afa guva totsvaira. Zvino toinda kuzvicherwa zvatakapiwa naJehovha tisina kumbira. Vavengi vedu kozvinombofamba sei? Nokuti the last 3 years muno muZimbabwe, economy yedu yanga ichikura. Our economy was growing at an average rate of 5% economic growth, GDP. The last 3 years, Zimbabwe's economy has been the fastest growing economy in our region, in SADC, in spite of the sanctions imposed by the West.
That there was ZANU-PF President Emmerson Mnangagwa speaking in a video courtesy of ZANU-PF Party. Speaking at the launch of the Citizens Coalition for Change campaign in Gweru yesterday, Party President Nelson Chamisa said his party will revive the economy as soon as it's voted into power and would not let the ruling party cheat it out of its vote should his party win. Let's hear what he had to say.
Tirikufamba, the message. You could tell everyone. Not it already as a four? I want to talk about here as four. Four. Kurewa kuchishoko redu. Tirekuda kuwe ne mtunga mirari kubatani zanyika. Paris, you know, we are too divided as a nation. Ukainda kumache Berlin, they are forgotten and forsaken. Ukainda kumashingo, they are complaining that development is not coming and getting there. Ukainda kumanikaland, they have their grievances. There is a national grievance across the whole country. Mashonaland West, they are complaining. Ukainda kwese varukuti the national cake aris kugowewa kumunhu wese. Saka tauya nenyaya kuti we have a leadership yatirikuita asha in iri kuunza jobs, opportunities, freedom for kundatadza sei kubata uroi hwako. Gore rino takatarisana mukoma Mnangagwa. Handisi kuzobvuma. Zvechitsotsi handisi kuzobvuma. We will not accept nonsense. Handisi kuzobvuma izvozvo. Munowira nene here apa Zimbabwe? Munowira nene here Zimbabwe? Munowira nene here? Munowira nene here? Toda kuona kuti niwe kana wada kuita zvokubira unoipona senyai nokuti takakurongerawo gore rino nokuti kukanya urangana hakuna unogerwa asipo rwendo rwuno ndoda kuona kuti unondigera sei iwe ndinogera iwo kandigera ndokugera iwo kandigera togera.
That was the CCC President Nelson Chamisa speaking in Gweru yesterday. And the leader of the opposition National Constant Constitutional Assembly, Professor Lovemore Maduku launched his own election campaign in Chinoy, saying he was targeting smaller and intimate crowds for better impact. Maduku is one of the country's presidential candidates in a ballot that has no female candidates. Let's hear what he had to say. That there was the leader of the opposition National Constitutional Assembly, Professor Lovemore Maduku, speaking to Studio 7's Nunurai Jena in Chinoy. For now, stay tuned. We're going to take a break, but we should be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please visit VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the general elections preparedness, we're joined by Xavier Zavare of ZANU-PF. And we also have David Siampondo of the Citizens Coalition for Change. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you very much for having me.
Thank you. I'll start off with you, Mr. Zavare. You are there for ZANU-PF. We saw your party having its own campaign in Mashingo, Zaka, yesterday, calling for peace. But we've been hearing on the ground that there have been incidences of violence that have been associated to your party, ZANU-PF. What do you say?
You are actually using the right word, which is associated. Associated doesn't necessarily mean we have committed it. Somebody chooses to associate us with people fighting at a pub or fighting wherever they are gathered for whatever reason that they are fighting for, and then decides to ascribe that to us as ZANU-PF. No ZANU-PF member or supporter will engage in those acts of violence after our leader, the president of the party and the president of the Republic of Zimbabwe, Comrade Emmerson Mnangagwa, he has called, in fact, he has instructed us as members of the Revolutionary Party, ZANU-PF, and supporters of ZANU-PF to be peaceful, to engage with each other in a lovely manner, in a harmonious manner, in a welcoming and accepting manner. We have absolutely no reason to desire or to want to get involved in issues of violence, because our program, as you heard the president himself saying, is about making sure we improve the lives of our people. We change, we meet the aspirations of our people, where they want better education, where they want better health facilities, where they want better roads, where they want the sewerage system to be better, where they want to receive clean running tap water in the urban areas. That is what ZANU-PF is about. That is us working to meet the aspirations of our people.
Thank you there, Mr. Zavare, speaking to us from the United Kingdom. Let's now switch over to you, Mr. David Siampondo of the Citizens Coalition for Change. We saw you launching your own party's campaign in Gweru yesterday. What's the way forward now that your campaign has been launched?
Thank you very much, Marvelous, for the opportunity. And with regards to the CCC launching its campaigns, what it just signifies is all systems go. We are now commissioned to start our various campaigns in various areas that we are. Remember, we are contesting in all 210 parliamentary constituencies, and the launch signifies or commissions everybody everywhere to start working. You know, we've been having some challenges with police and state machinery interference in our programs, and but we are soldiering, and they know, the system knows, we are not stopping. And if you were paying attention to the commission during our launch, you will see that each and every cadre in Champion and a citizen is fully engaged and prepared to go all the way so that we bring change for everyone in Zimbabwe.
Mm-hmm. Tiri papo vasiampondo, tinoona ndambofunzawo vazavare kuti taunzwa President Mnangagwa vachitaura kurali kwavo kuti zvemhirizhonga hazvisi kudiwa pakugadzirira kwesarudzo iyi. Imi muri kuona zvakamira sei sebato reCitizens Coalition for Change takatarisa nyaya yemhirizhonga nezvimwewo?
Vanotaura vanoti muromo hauzariri nerwizi, kungova kutaura chete. Asi mungazvicherechedza zvamunotoona kuti vanototuma masupporters avo kuti vaite mhirizhonga. ZANU-PF musangano wemhirizhonga, kuhwina kwavo maelections, even mukatarisa mamwe mareports emaelections adarika kubvira nekubvira, problem kana kuti dambudziko remhirizhonga inoiswa kuZANU-PF inongoramba iripo ichingodzoka. Zvimwe chetezvo tiri kutozviona naizvezvi, zviri the same thing, zvimwe chetezvo ndo zviri kuramba zvichidzokorodzwa zvichiitika. Izvo zvokuti vari kukurudzira kuti pasaitika mhirizho hakungotaurawo, asi dai kwanga kuri kunzi munhu anotaura zvinoitika zvinote, dai takatoona avo vari kuitisa mhirizhonga izvezvi vakatosungwa. Asi munotoona kuti hapana chinoitika. Vanhu vanoonekwa kuti ndingana arova vanhu apo, ndingana atumira vanhu kuti vanonoita mhirizhonga, asi hapana anosungwa. Saka izvo zvinongotitaurira chete kuti aiwa angori mashoko avanenge vachitaura, asi kuti vahwine election kana kuti vatyisidzire vanhu kuti vavavhotere, nokuti havasisina vanhu vanovada for 43 years, makore 43, hapana zvavati vaitira vanhu. And kuti vanhu vavavhotere hazviiti, vanotongovakwanisa chete nokuvarova nekuvambunyikidza kodzero dzavo. Ndo zvega zvavangatokwanisa kuti vatyisidzire vashoma vachiri kutya kuti vavavhotere. Asi kuti vangahwine maelections hazviri free and fair, pasina kushandisa mhirizhonga hazvigoni.
Mm-hmm. Vazavare, let's come back to you, Mr. Zavare. Muri kunzwa zviri kutaurwa navasiyampondo, hanzi mhirizhonga ndo iri kunyanya kushandiswa pakuitira kuti mukwezve vatsigiri. Imi munoti chii? Titarisa kuti tapa taakusvika kwamvura yacheka makumbo kuti tizoona kuti nderipi bato richakunda, reCCC renyu here, rava madhuku here, rava monzura here? Munotii apo?
ZANU-PF inokunda nokuti ZANU-PF zvatinoita isu zvekutaurwa neava hatingazvitevedzeri. Vanhu vekuchema-chema, hakuna anoti kana achipimba mukadzi angamurova kana kuti anoda murume angaitewo kurova kuti adiwe nemurume iyoyo. Anomunyengetedza nemabasa ake akanaka, anomuudza manakiro akaita ende kunaka kwake kuchionekwa. In the past 43 years ZANU-PF yakaunza independence munyika yeZimbabwe. ZANU-PF yakaunza democracy yakanga isimo muZimbabwe. ZANU-PF yakavaka mauniversity avari kudzidza iko zvino ivava vanhu veCC nevanhu vese veZimbabwe. Taive ne-1 when we got independence. We now have 16 and continuing to build. Maclinic ainesa akanga asingawanikwe. Iko zvino the aspiration yeZANU-PF ndeyekuti kumarural areas chaiko. Clinic, the nearest clinic, even just 5 kilometers away from kunogara vanhu. Zvimwe chete nezvikoro, takavaka zvikoro zvakawanda. In fact, tichiona independence nyangwe nevabereki vedu vainge vakundikana kuenda kuhondo, nokuda kwavakundikana kuenda kuchikoro, nokuda kwoudzvanyiriri hwaSmith. Vakakwanisa kuenda kuchikoro kumanight school, vakaita mamaneja, vakaita zvakasiyana siyana, vakakwanisa kuti bhadharira mari yeschool fees nezvimwe zvakadaro. Ari mapolicies eZANU-PF. Saka ZANU-PF ine gwara rinozikanwa nekuita zvido zvavanhu. ZANU-PF inozikanwa nekuda kunzwisisa kuti vanhu vanodei. Iko zvinezvi vanhu vaida minda, ZANU-PF yakapa vanhu minda. Vanhu vari kuda mining, vanhu vari kupiwa migodhi yakasiyana siyana. All you need a mining claim kuapply ku Ministry of Mines. Kana ukanga uchida kurima unopiwa pekurima. Iko zvinezvi vanhu vari kurima nekuda kwemaZANU-PF policies. Vanhu vari kukwanisa kuzvimiririra voga vachirima. Saka ndo ZANU-PF iyoyo, kwete zviri kutaurwa neava. Hatisati tambonzwa kana policy 1 yavanotaura kunze kwokungotaura zvokuti kurova 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 nekudii. Hazvina kana nebasa rese zvavari kutaura. Chinokosha ndechekuti vanhu veZimbabwe isu tinovapfimba sekutaura kwandaita nekuda kwemapolicies edu akanaka avanoona, avanoziva, avakaona achishanda uye avachaona vachishanda. Vision 2030 is to make Zimbabwe an upper middle income society. And tichasvika ipapo through the hard work and the leadership of President Emmerson Ndamudzo Mnangagwa and the governance yenyika yeZimbabwe.
Thank you there, Mr. Zavare. Let me go back now to Mr. Siyampondo. You heard there Mr. Zavare saying, what are some of the policies that your party hopes to implement should they be voted into power? Why should people vote for CCC? Because he's come up with a list of some of the things that, you know, he says ZANU-PF allegedly has done in the past few years that they've been in power. Go ahead.
So ZANU-PF chihurumende chemusengabere hapana pavakambotedzera zvinhu zvavanhu nenge zvido zvevanhu. Mukatarisa iyo munda yavari kuti vakapa vanhu, vanhu vashoma vatingati vakawana pekugara kuburikidza nechirongwa ichi. Minda mizhinji yakatorwa naiwayo mapoliticians. Muizvezvi mumataredzi mhosva muchaona kuti aimbovamwa mumukunda wava Mugabe ane 25 mafarms iye oga. Ende mukazotarisa iko kuzanu kwacho ikoko vana obet ndovese vane mafarms namamines iwayo. Saka vanhu vavari kuti vakapa minda ndevapi vacho vatisiri kumboona. Then tadzodzoka isusu sebato reTCCC muchaona kuti tine zvirongwa zvekuvandudza upfumi hwenyika hwakati tsvikiti. Ende isusu track record yedu muchaiona munogona kutoitarisa nezvatakaita economy panguva GNU munhu wese wakafara. Muchaona kuti dhora redu rakawana simba ende zvinhu zvakatanga kuendeka. Ende kubva ipapo hapana chimwe chatati takuona izvezvo chiri kuitika. So seTCCC
Masiyampondo, chimbobatai makadaro chimbotora kola. Halo kola, makadi. Tiri kutaura nani, muri kupi?
Taurana Varuru hoyo vatashuwo hoyo paHarare.
Taurai tinzwe, ingoti ga tipo vamwe mukana, nhasi tinoda kuti tiwane makolas akati wandei. Munoona sei zvakamira sei kuHarare uko panyaya idzi dzezvematongerwo enyika nezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevarume vaviri vari pano veCCC neveZANU-PF?
Varume ava ndakavati varikutaura zvavo ndio vaSiyampondo.
VeSiyampondo neve Citizens Coalition for Change. VeZANU-PF ndavaza vari.
VeZANU-PF zvavari kutaura izvi vanotaura zvavo zvavanotaura zvavo zvekuti mukuru wavo anoti tinoda peace. Kutaura kwavamunangagwa election yakapinda yavo isati waziva. zvavanotaura zvete izvozvo, but on the ground hapana peace zvachose. Ungati pane pcc kana ivo vamunangagovata marais avo sepavadira nguva dzavadira pazanzo pavadira ende maralis avo vaaita nechitozi chekuti ivo vakazotaka kuita maralis kudhara kusati payo kukamveniwa kupasati pane dhidhimtswa kukamveniwa vanangoenda kana ti pachechi voita kunge vaenda pachechi votosvika ipapo yavarani voenda pavanochikoro pachikoro yavarani voenda pari kuvhurwa kana kliniki yavarani asi veti susi vari kurambirwa vatima nasa nyika kuita marani ukaonaavarani zieda aigina kana kutoti vatoisa time isiriyo yavari supposed kuita zvakaita kunge kuna goko kumakaona pavakazoita rai yavakaita pagokopavangozo ikazeine rali bhozi raaita ngati vambiti vakazongoita zvekusangana nevafani nasipaapa ndoaando munhu chete ari kukwanisa kuii 2 hours anenge azadza ground zanuesi vanenge vatuta vachatuta vachatutazve ende iko zvino ditori nemaevidence acho yavakaita kunoto vanoenda nehupfu hwokunopa vanhu enda kunopa vanhu vanhu vaiotovharirwa imoo kunze kusabuda kusvika purezidendi ataura saka vari kunoenda kunopa vanhu zvinhu kuti pamutemo wenhika hazvitendei kuti upe munhu tunhu iri kuva yemakapeni zvavari kuita zanupf zviri pagraund.
Thank you so much, Baba Ruruhove. Hanzi, ivo vari kuti havasi kufara nezviri kuitika vazavare manzwa zvataurwa nemutsigiri webato renyu. Hanzi, imi muri kuenda makatakura chikafu zvisingabvumirwe.
Aye, hakuna munhu anorambidzwa kutakurira munhu chipo kana ukange uchienda kwaari. Unhu hwedu netsika dzedu dzemagariro. Kana ndikange ndichiuya kwauri ndichikushanyirai kumba kwenyu zvine hunhu kuti ndiuye ndakatakura pasu handisi kutenga rudo rwenyu aiwa asi ndiri kuita tsika dzedu nemagariro nehunhu hwedu hapana kana takaipa ipapo kuti titakurire munhu chipo saka izvi zvekuchema chema zvekunzi hanzi matakurirei vanhu zvipo at the end of the day vanhu vanouya kuzounganira zanupiefu nekuti vanoida nekuti musangano wavo wavanoziva nemafambiro aro nezvavo kuda kuita vanozviziva kwete izvi zvefeja feja zvatiri kunzwa zvinotaurwa nevanhu vecc ndabvunza kare kuti mapolisi avo masvinu ekuti vakamboitawo kubvira zvavakatanga kuva incharge of maurban areas ndaapi havagonekana kana kwatsanangura chavanogona kungotaura ndechekuti zanupiefu yakaipa yaipira ani haina kutiitira isuva rimo haina kuitira zviuru nezviuru mamiriyoni avanhu ari kuivhotera time and again since 1980 kusvika iko zvino saka zanupf irimo muzvido zvevanhu tinofamba nemuzvido zvevanhu zvinhu zvandiri kutaura aya mafact we had one university in 1980 we now have 16 plus it's a fact haugone kuisa mudhuri wezanupf wakavakwa nezanupf and zanupf
policieshigonekizozvikutakuitwa
neuyu wecc.
Iwa, thank you so much. I just wanted to mention some callers that wanted us to call them. Dixon Majaha, we have you. Obed Hugo Maromo, thank you. Jerry Dewa, Mr. Chiketa, Tapua Gumbo, Fano Piri, Roderick Gananga, No Rest Rushkwaya, Baba Tana, Nabon Chimanga, Watchman Mlambo, thank you. You had asked us to call you from VOA, Shona. We will next time. But I'll come back to you, Mr. Siampondo, to just comment your last word on what Mr. Zavare just said. Anza, Panama Police, hamunawo seccc taurainzi
mapolisi aripo tinawo and acho akawanda acho ari kutoimplimentwa even maurban areas macho mavari kutaura ivo vari kutaura zvemaclinics avava tikatarisa kuti kune kuri kufambwa madistance akakura vanhu madzimai vakazvitakura vachienda kuzvipatara ndekupi kumamisha and kumamisha kumarural council kuri kutongwa nechi nezvano kusina internet connectivity kusingabate network dzamafoni namaradio ndekupi kumamisha kumusha kwacho kuri kutongwa nechi
gentlemen I'm sorry but time is not on our side. I would like to thank our guests here. We had Xavier Zavare of ZANU-PF and also David Siampondo of the Citizens Coalition for Change and of course you our listeners and followers, and that brings us to the end of our show. And listeners, please, I'm signing off in Washington. I'm Marvelous Isanganyahuye saying have a very good night. Let's meet again sometime this week.